Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 23 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kushushikana zvikuru nenyaya yekuti vakuru vakuru vari kupomerwa nyaya dzeuori vainosunga vari kuburiswa muusungwa pasina zvavaitwa. Vaimbove gurukota muhurumende yava Mugabe waVolta Muzembi vanoti pane vanhu vemuzano PF vakavaisira muchetura. Nengo dzeDemocratic Party dziri mudare reSenate muAmerica nhasi dzichange dzichiratidza kuti sei dziri kuti mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vakatyora bumbiro remutemo yenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo vanoti commission yavo iri kushushikana zvikuru nenyaya yekuti vakuru vakuru vari kupomerwa nyaya dzeuori vavanosunga vari kuburiswa muusungwa pasina zvavaitwa. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kwemagwaro eTransparency International Zimbabwe anoona nezveuori amai Matanda Moyo vati nyaya iyi iri kuvanetsa zvikuru asi vakati vari kushanda nesangano reNational Prosecuting Authority kugadzirisa dambudziko iri. Asi vati kunyange hazvo vasiri kufara nezviri kuitika vari kuita basa ravo nemazvo uye pari zvino vasunga vanhu vakawanda vari kupomerwa nyaya dzeuori uye vari kutoshaya nzvimbo yekuchengetera zvinhu zvakatorwa kune vanhu vaita uori.
We've made arrests from those believed to have committed grand corruption.
Takatsunga vanhu vakaita uhori wemhando yepamusoro. Izvi zvatichina pekuisa zvinhu zvatakatora kubva kuvanhu ivava. Pane mabank accounts akawanda akavharwa uye pane matanha tiri kutora kuti nyaya idzi dziende kumatare. Sezvamunoziya mutemo sezvauri unoti National Prosecuting Authority ndiyo inoendesa nyaya idzi kumatare dzimosva.
Vati commission yavo iri kuenderera mberi nekudzidzisa vanhu pamusoro pokuipa kweuori uye tarisuro yavo ndeyekuti paramende ichagadzira mitemo inoita kuti vakwanise kuita basa ravo pasina zvinovakanganisa. Mukuru weTransparency International Zimbabwe amai Muchaneta Mundopa vatiwo kunyange hazvo vari kufara kuti commission iyi yakasunga vamwe vanhu vanonzi vakaita uori unotyisa. Havasiwo kufara nenyaya yekuti nyaya idzi hadzina kwadzinoenda. Vamwe vanhu vakasungwa nezaki zvikaita mutauro munyika vanosanganisira vaimbo vemakurukota ehurumende amai Priska Mupfumira, vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mboko. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wellington Kadzikwa vati kuchema-chema kuri kuita amai Matanda Moyo nekomisheni yavo kunoratidza kuti ndivo vari kutadza basa.
Tinoona sekuti kana vachigunun'una kuti vanosunga vanhu mangwana vanenge vaburiswa zvakangofana nekuti vanofanira kutoregedzawo basa racho kuti hapana chavari kuita nekuti vanhu vanotarisa kuti ivo vanofanira kubata vanhu kuti huri hupere. Iyo kana vasina simba vari kuitei? Zvinoroti but iro Anti-Corruption Commission yacho mugadzirwa akagadzira kuti anga akatiungwaraidza kuti ndichangogadzira chinhu chisingashandi ndinyepedzera kunge chiri kushanda. Saka kana vasina basa ravari kuita ngavabvizwewo muofisi vaide kumba nekuti tioda kuti vaite basa.
Zvichakadai amai Matanda Moyo vati Zimbabwe iri kurasikirwa nebhiriyoni nemazana masere ezviru zvemadhora pagore nekuda kwevanhu vasingadi kubhadhara mitero. Vatiwo komisheni yavo irikuedza pe kugonanapo kusunga vese vanotadza kana kuti vasingade kubhadhara mitero. Magwaro aburiswa nhasi anoratidza kuti vakadzi ndivo vanonyanya kubatwa nehuori apo vanenge vachishingaira kuriritira mhuri dzavo. Veruzhinji vanoona mapurisa ari pamusoro panyaya dzehuori achiteverwa nemahofisi aregistrar general anopa mapasipoti nezvitupa nemagwaro ekuzvarwa. Mumitsetse yemafuta emotikari ndimo munonzi munoitikawo huori unotyisa. Zvinonziwo vanopinza vanhu mabasa pamakambani kana kuti mahuman resource officers ndivo vamwewo vane huori hwakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vakafano bata chigaro chemutungamiri webato rinopikisa richangoumbwa rePeople's Party uye vaimbova gurukota muhurumende yamushakabvu vaRobert Mugabe waWalter Muzembi vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanira kusiya basa nekuti vakundikana uye kuramba vachitungamira kusvika muna 2023 kunokonzera kusagadzikana munyika. VaMuzembi vanotiwo bato guru rinopikisa reMDC riri kutatarikawo. VaMuzembi avari muhupoteri vanoti vanofungidzirawo kuti vakaisirwa muchetura zvakabva kuti vavhiyiwe mudumbu. Blessing Zulu Studio 7 abata VaMuzembi akatanga nekuvabvunza kuti sei vafunga kuumba bato pari zvino.
Saka tiri kutarisira kuti zvetinoda kuti zviitwe panguva ino. Kana wakonewa chinhu chakangonaka kuita ugentleman wota anoinda zvikonewa vakomana isai vamwe. Saka tiri kutarisira kuti mukufamba kwenguva vanhu vachaburisa kukonewa uku nomazvo munhu anyatsozvinzwisisa ega kuti hayo hazvichagoni kutirambe ndichikakata vanhu vatambura zvakadai. Ngatigarei pasi kana vachitaurirana, kana ngatigarei pasi mubatanidzwa wamapato ese ari munyika neari kunze, uyai tigare pasi tironge zvenyika yedu. Hazvinetsi kuti munhu anenge akonewa akumbigwe kuti aiwa chiindai makazama muchiindai kupenjeni murambwi.
Vari kutika vanoda kuita zvekutaurirana izvi pane Pollard?
Aiwa, Pollard inozikamwa kuti ndiani. Makaona mafambiro aita munin'ina wanga ari mwoyo wevhudzi rake uyu muteki achiti haaenda kudzokera kubati rangu. Pollard yakavakwa kugadzirisa kugara kwezanu PF mupower nokusingaperi.
Kune mamwe mapato akawanda zvikuru ari kupikisa hurumende, sei musina kubatana neva?
Hatigoni kubatana navanhu vapedza makore makumi maviri vachizama kuisa zanu PF mukutonga, nokuti hatizivi kuti chinovakonesa chii. Isinoziva kuti chinotigonesa chii.
VaMuzembi vamwe vari kuti ko VaMuzembi ngavadzoke kakumusha pane kuti varove bembera vari kunzoko.
Iye Mnangagwa wakatizira kuSouth Africa chiripo ripocho achangodzingwa naMugabe. Waitizei unoziva masevenzere ezanu PF. Isi njonjo kana yakudzinga inokumedza nekutsenga-tsenga yokuraya. Matumbe edaya akachekwa-chekwa izvezvi. Ndakachekwa 15 centimeters dzokura kwangu ndarudziswa. Handiti
kana muchiti munofungidzira kuti makaisirwa muchetura VaMuzembi, ndiani akaita izvi?
Ungaziva kupono wamuchetura dendai muziva munhei handidai ndakamusungisa.
Vakafano bata chigaro chebato rinopikisa richangoumbwa rePeople's Party vaWalter Muzembi vachitaura vari parunare muSouth Africa naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi avanoti zviroto kuti vaMunangagwa vasiye basa kusati kwapera makore mashanu sezvo vakasarudzwa nevanhu.
VaMuzembi semunhu akashanda muhurumende yavaMugabe vakazobva pakabva vaMugabe pachigaro pachiuya hurumende itsva, hatitarisiri mashoko akanaka avangataura pamusoro pehurumende yaMunangagwa. Nechikonzero chekuti pavanga vari gurukota rehurumende vanga vari munhu wemafaction, vayanga vari munhu aiteera fashoni yainzi G40 vachiita zvinhu zvainge zvisingakurudzirwi nevana vezimbabwe vakawanda kusanganisira vanga vari muzanupiefu. saka vamuzembi tinoti varasika pabato ravo ravafoma iri vanga vakafanira kudzidza pane mapato mamwe akambofomewa handisingi kuti vangaita simba tinobereka ramai mujuri kana ramupinhiri handisingi kuti vangadaro nekuti avo vakatorwa hondo pane vanhu vakawanda vaivatevera asi pavakangobuda muzanupiri zvinhuzvavo zvakaminama havana kana munhu wani akavavhotera saka ivo vamuzembi ava vanofanira kudzidza pachinhu ichocho kuti kubuda muzanupiri uchihura chipato chako wazvitsvagira hondo nevanhu hakuna kwaunoenda munhu ndiye anogara muzanupiefu imomo kana wadzingwa womirira nguva yokusustendwa kana kudzingwa kwaunenge waitwa woapply after 5 years unodzoka izvi zvaakaitwa navamuzembi izvi handi anonzi matakana nayo nyika ino inotongwa nezanupiefu nyika ino yakarwirwa kuhondo saka vaya vakabva kuhondo vaya vachakawanda zvikuru uye vane network yavo yavakagadzira kubva kunguva yehondo iyeyo kusvika zuva ranhasi ndo vane chanzi yekumbotonga
vari kutika ivo vaida kuitwa kafira mberi vachitoti vanotofungidzira kuti pane vanhu vakavaisira muchetura
izvozvo hatingazivi hedu kuti muchetura ungaiswa pupi nekuti unorya kwakawanda ka unorya kumba kwako unorya kuunotenda mumagrosari nezvakawanda saka izvozvo kungava kungotaurawo zvako kwemunhu akakanganisika pabasa raanga achida asi chokwadi chaicho ndechekuti nyika ino izanupiefu ichambotonga kwenguva yakati rebei
mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaenergy mutodi vachitaura vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 mutevedzeri wemutauriri wemdc valukutambori nyoka varambawo mashoko ekuti bato ravo rakundikana kutora masimba
tinokatya mazwa zvikuru nemashoko avamuzembi nokuti tinoziva vamuzembi iri zanupiefu so makudonde mamwe vamuzembi avagone kuya nhasi vachiti varoda kupikisa asi andingangotaura ndechekuti ndoda kungotanga nenyaya yekuti tinogara tichitaura uye purezidendi chamisa anogara achitaura kuti isu hatisi bato rinopikisa bato rinopikisa izanupiefu bato rinopikisa ibato ravamunangagwa ndorinopikisa rugariro rwevanhu ndorinopikisa marumuhomwe evanhu ndorikupikisa mabasa ndorikupikisa kugarika kwevana vezimbabwe ndorikupikisa mari rikupikisa mafuta nezvese zvikushayikwa muzimbabwe saka ndobato rinopikisa asi zvandingangotaurira panyaya yekukundikana kwemdc ndeyekuti takundikana papi
hanzi pasarudzoka apa hamusi kutora masimba
mazimbabwenzi ese anoziva kuti na 2008 takazvambaradza murume ainzi Robert Mugabe vatsvangira vakazvambaradza Mugabe tikapinda mudare reparamende tikaita zvinoshamisa muhurumende mubatanidzwa dhora 42 vana vezimbabwe vakagara zvakanaka izvozvi kutaura kwatiri kuita nhasi mdc inokontrola 28 pa32 urban local authorities saka hakusi kukundikana ikoko ndo kunonzi kugona takadzidzisa zanupiefu kuti munyika munogona kuita mapato akawanda asi achikwanisa kuita zvinovandudza upenyu hwevanhu saka tiri kuvandudza upenyu hwevanhu ukaenda kwese kuna nagokwe kune utungamiri wemdc kwese kuna namutaro kuti tiri kuita zvinoshamisa under very difficult circumstances saka haiwa hatina kukundikana izvozvi tiri kukontrola the majority yemakanzuru munyika uye sezvakare takaunza kuvandudzwa kweupenyu hwevanhu vanhu vese vakuziva kuti nzwisa yatakavapa mushure mungeita zvambaradza zanu saka haungati takakundikana isirisi bato chete munyika muno rakwanisa kukunda zanupiefu musarudzo
mutevedzeri wemutauriri wemdc inotungamirwa navanelson chamisa vali kutambori nyoka vachitaura vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 nhengo dzebato redemocratic party dziri mudare resenate nhasi dzichange dzichiratidza kuti sei dziri kuti mutungamiri weamerica vadonald trump vakatyora bumbiro remitemo yenyika pamhosva mbiri dzavari kupomerwa munhoroondo yeamerica vatungamiri vaviri vakapomerwa mhosva yekutyora mutemo sezviri kuitwa vatrump vanoti vaandrew johnson muna 1868 uye vabill clinton muna 1998 asi vaviri ava vakachenurwa nedare varichard nixon muna 1974 vakabva vasiya basa nyaya iyi isati yaenda kunotongwa yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mhashu dzakawandisa dziri kutyirwa kuti dzinogona kuparadza zvirimwa mukenya mhashu idzi dzinonzi dziri kubva kuethiopia nesomalia uye dzinogona kunge dzawanda zvakapetwa mazana mashanu panosvika mwedzi wachikumi miganhu yemunigeria yavharwa nepamusana pekupinzwa zvisiri pamutemo kwemupunga unobva kune dzimwe nyika mupunga wekunze wakabvanwa zvichitevera kuchema chema kwakaita varimi vemupunga munyika iyi. Kunyange hazvo varimi ava vari kutadza kurima mupunga unokwanira nyika yose. Mutungamiri weMDC Vanelson Chamisa vari kukurudzira kuti mauto ange achipindawo munhaurirano dzekugadzirisa matambudziko ari munyika. Vachiti izvi zvinobatsira zvikuru kana mauto aine zvaanotyira. Vachamisa vakataura mashoko aya kumusangano wavakaita navatsigiri vavo kumbare nemusi wechipiri, apo vaizivisa nyika nezveurongwa hwebato ravo mugore rino ra 2020. Asi mashoko aya anonzi asimudza mutauro nemaonero akasiyana siyana, vamwe vachiti mauto haafanirwe kupindira mune zvematongerwo enyika kuapinza munhaurirano kunenge kutori kutyora bumbiro remutemo wenyika. Asi vamwe ndo vanoti mauto agara achipindira mune zvematongerwo enyika vachipa muenzaniso wekubviswa kwevaive mutungamiri wenyika Mushakabvu vaRobert Mugabe pachigaro muna 2017 nemauto. Vamwe vakambotungamirawo mauto kusanganisira vave mumwe vatevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakatozivisa kare kuti havazombofi vakasaruta munhu anenge asarudzwa kuve mutungamiri wenyika asi asina kuenda kuhondo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira Chirumhanzu pamwe nemunyori anoona nezvesarudzo mubato reMDC vaJacob Mafume. Tatanga nekubvunza vaMafume nezvemashoko avachamisa.
Mashoko aPresident wedu anga ari kuti tinoona kuti mauto zviro uno vakabvisa aiva mukuru wavo anonzi Mugabe vachitaura zvakatio nezvaanga achinzi akaresva, vachitaura zvavaifungawo nenhoroondo yenyika, vachitaurawo zviri muconstitution imomo zvinotaura kuti maarmed forces anodefenda constitution. Saka pfungwa dzavo idzodzo nezvavakaitira nyika zvinofanirwa kutaurwa, ende vakataridza pachena kuti nyaya dzenyika vanopindira kana vaona sekuti constitution iri kuchorwa, vogadzirisa maelection, vogadzirisa runyararo. Saka hatingaregi kutaura navo tinzwisise kuti chinoita kuti vange vachipindira chii chatinoita kuti tigadzirise nyaya idzodzo pamwe chete.
Vachirumhanzu, munoti iwo nepfungwa yavachamisa yekuti mauto anofanira kunge achipindawo munhaurirano dzekugadzirisa matambudziko ari munyika zviri kutsinirwa navaMafume?
Chokutanga ndofunga ngatizivei samaZimbabweans kuti vachamisa nebato ravo reMDC vanhu vanofarira nyaya dzamahumbwe, vanhu vanofara kuti vakasangana navanhu vanotaura zvinoda kunzwa vanhu. Iye zvino vaMafume vanoti ivo avachamisa vakataura mhomho yeZimbabwe, ndofunga vakaona pazvidhikitivha vakaona kuti kana 300 chaiye havakwani. Vachamisa neMDC vakurambiwa nekuti vanoramba vachiita dambe nemhuri yeZimbabwe. Purezidendi vaMnangagwa vakati mapolitical parties vane chokuita nezvenyika ino huyai tigari pamwe chete tivake nyika yedu. Vachamisa vakati neMDC yavo isu hatiuyiko tisu takahwina ikoko hatifi takambouyako zvachose. Iye zvino zvoshamisa zvemaZimbabweans kuzve vachamisa vatoita U-turn pachirungu nokukurumidza kuva kuda kutaura. Uyezve kana uri munhu mukuru, uri leader wepolitical party, hautauri paruzhinji kuti pezvadai pezvadai. Zvavanotaura izvi kana vanga varimo mupolad yacho sezviri izvo zvavaizosajesta varimo mukati navamwe mapolitical party voona kuti zvinoita sei.
vaMafume, zvinhu zvamungataura
isusu takati hatiindi kunhaurirano yavakaunganidza vaMuteki, yavakaunganidza vamwe vese voti kwai ngatitei matoks, haiwa izvozvozvo takaramba. Saka isusu tiri kuti haiwa tokubetserai varume imimi matadza kutonga, tokubetserai.
Vachirumhanzu, tinoonawo muna 2017 mauto akapindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Chii chamungaita kuti muti avafanange vachipinda munhaurirano?
mauto eZimbabwe mauto atingati pachirungwari mberi ndi vanetsika mauto eZimbabwe vakuru vacho ndo vakabva hondo yechimurenga yechipiri asi vanoziva kuti mauto basa rawo ndiro kutsinda nyika havasi mapolitician kana kuti ive zvamatomberoenyu mukuru wavo ndicommander in chief unova ndivo purezidendi Emmerson Sambuzo Mnangagwa kana vamunangagwa variko zvinoreva kuti mauto akatomiririrwa zvinoreva kuti vecio vakamiririrwa zvoreva kuti mapurisa akamiririrwa nokuti ndo masecurity forces kana mastructures anorecognizewa muno muzimbabwe saka handioni kuti baba nezvizukuru zvinozogara pamwe chete kwete
vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano pf vagadzira chirumanzu manzwa zvakare kubva kumunyori anoona nezvesarudzo mumdc inotungamirwa navanelson chamisa vajacob mafume vaviri ava vanga vari parunare muharare nestudio 7 panyaya yemhosva dziri kupomerwa mutungamiri weamerica vadonald trump marvelous musanganya westudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika dr moses rumano kuti tinzwewo maonero avo
nyaya iyi yatanga zvakanaka zvinorangidza kuti america iri kufamba negwara rakanaka rekuti hapana ba munhu ari pamusoro pemutemo
zvii zvingadzidzwe nezimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika muno muamerica izvi
zimbabwe ine zvakawanda zvekudzidza pamaererano neutongi hwakanaka hunopa kuti zvizvarwa zvenyika zvive zvakasununguka zvichiita zvazvinenge zvichiita mitemo ichiteedzerwa rule of law ndo inofanira kuva iripo pekuti hapana ba munhu ari pamusoro pemutemo wenyika mutemo ndo unongo uri pamusorosoro vanhu wese vanofanira kuva vachitongwa nemitemo iyoyo
tinoona mapato maviri emarepublicans neemadhemocrats ari kutatsurana panyaya iyoyi zvii zvingadzidzwe nemamwewo mapato ari kuzimbabwe panyaya iyoyi yekukosha kwakaita nhengo dzeparamende
hurukuro ndo inokurudzirwa mune zvakanaka kuti pabude chakanaka mapato ezvematongerwo enyika anofanira kuti aone nguva yekukurukura murunyaro zvakanaka kana pasina ba munhu anenge achifungidzira zvimwe zvakadai asi vanhu vachinyatsokurukura vari pamwe chete kuti nyika yavo ifambe zvakanaka vanhu vanoda kuti vagare pasi vachikurukura vachiwirirana
munoona pasi rose richidzidzei pane zviri kuitika muno muamerica izvi
izvi zvinotikurudzira nekuti america ndo superpower kana superpower ichikwanisa kuti vanhu vagare pasi mapato mairi ezvematongerwo enyika anokwikwidzana achiuya kuzogara pasi vachikurukura nechinangwa chimwe chete chekuti ngationei kuti paitwa zvakanaka ndinoona kuti pasi rese rinofanira kudzidza kuti kana dai vanhu vari wemapato akasiyana vanofanira kuuya pamwe chete sevanhu wenyika imwe chete vachikurukura nedonzo rekuti nyika yavo ifambe mune zvakanaka
munoona pane zvichabuda here pane zviri kuitika izvi
hongu ndinofungidzira kuti pane zvichabuda zvakanaka vatrump vanogona kusabuda havo muchigaro kana muofisi asi zvinoreva kuti vanenge vakuzoita vachiita zvine mwero mukutonga kwavo vanenge vasasaite bazvekupfurikidza mwero pavanenge vachishandisa kana kushandisa chisimba mune zvavanenge vachiita mukutonga izvi saka zvakanaka kana dai vakasabviswa zvavo kuti vabuda pachigaro asi vanenge vakuzoziva kuti kune zvakaitika nyika yavo ine zvainokarira zvakanaka zvepamusorosoro kuti hapana munhu ari pamusoro pemutemo wenyika
nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa pameloni university kuohio dr moses rumano vari parunare kwakare kuohio namavelas musanganya westudio 7 zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka nhasi mumusha wedeep slot uri kumaodzanyemba kweguta rejohannesburg musouth africa zvichitevera mhirishonga yakanangana nevabva kure vanogara munzvimbo iyi. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Izarwa zimu South Africa zapinda mmigwagwa zichivara migwagwa ii nematombo kuitira kuti isapinde motikari, pisa mataya emotikari pamwe nekupwanya zvitoro zvichiti hazvidi kuona zvizarwa zvisiri zvemu South Africa ziri munzvimbo ii. Vanhu ava vanga vachitiwo vanoda kuona gurukota rezvemukati menyika vabhekicele kuti vavaudze zvichemo zvavo. Varatidzira ava vanga vachiti vanhu vose vasina magwaro ekugara mu South Africa vadzingwe vachiti ndivo vanhu vari paramoswa idzo dzinosanganisira kuurayiwa kwemumwe mupurisa anonzi akaurayiwa nechizarwa cheZimbabwe nguva pfupi yapfuura. Asi mapurisa anodzivirira mhirizhonga apinda mumusha uyu akawanda ndokushandisa zombo zvehutsi hunokachidza pamwe nemabara erabha senzira yekuparadza vanhu vange vakaungana mumigwagwa vachiita mhirizhonga iyi. Mutauriri wemapurisa mudunhu reHouting Brigadier Matapelo Peters vati hapana zvizarwa zvekune dzimwe nyika zvakuvara kana kufa mumhirizhonga iyi, asi vati pane chizarwa cheSouth Africa chapfurwa chikakuvara. Chimwe chizarwa cheSouth Africa chinogara munzvimbo iyi charamba kudomwa nezita racho chaudza Studio 7 kuti vanhu vemuSouth Africa havasi kuzopeta maoko avo, vamwe vavo vachiurayiwa.
Our native South Africans are dying in the street in a mess of foreign people who are not even documented. We want the government to come and intervene. They can bring all their police forces, the soldiers, they can raid these people. Everyone who is undocumented, please, they can just leave us in peace. We are not safe like this.
Mumwe muzvina bhizinisi wekusomalia arambawo kudomwa nezita anoti kunyange hazvo vanhu vasina kurohwa kana kupazirwa zvitoro zvavo vave kutyira upenyu hwavo. Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vashora zvikuru chiitiko ichi vachiti zvave kuitika muSouth Africa kuratidza kuti muSouth Africa maberekera ingwe.
Ndiri kutovhunduka wane zvatiri kuhwa kuti kuDeep Sloot uko kwatanga futi kurohwa zvizvagwa zvedzimwe nyika. Zvinongoratidza zvikuru kuti kugara chaiko muno muSouth Africa kwezvizvagwa zvedzimwe nyika kuchanetsa, nokuti nyaya iyi hairambi ichigadzirisiwa. Haina zveshungu dzokugadzira zvinhu zviri kunetsa. Uko zvino tiri kuhwakwi vanhu vakavhara migwagwa vemuno muSouth Africa vachitsvaka vanhu vanobva kune dzimwe nyika vachitiratidzei mapemiti enyu kuti makagara zviri pamutemo muno muSouth Africa. Izvi hazvinei nokushutiwa kana kuti kurawa kwakaitwa mupurisa. Hazvinei futi nokurawa kwakaita vanhu vaviri.
Vashumba vari South Africa yatadza kugadzirisa dambudziko rekurwiswa kwevabva kure. Nokudaro nyaya iyi yave kutoda kuti iendeswe kusangano reAfrican Union kana mamwewo masangano asina kwaakarerekera. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munzvimbo iyi sezvo vazhinji vavo vange vakazvivharira mudzimba vachityira upenyu hwavo. Studio 7 hainawo zvakare kukwanisa kunzwawo kumuzinda weZimbabwe muSouth Africa kana paine zvizvarwa zveZimbabwe zvingange zvavhiringwa nemhirizhonga iyi. Mhirizhonga yakanangana nevabva kure inogara ichiitika muSouth Africa, vanhu vakawanda vachirasikirwa nezvinhu zvavo mumhirizhonga jonga idzi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana neveruzhinji munyika panguva iyo zvinhu zvakaita chamupidigori munyaya dzezveupfumi. Imi mune muri kunze kana muchida kuteererawo kana kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kushushikana zvikuru nenyaya yekuti vakuru vakuru vari kupomerwa nyaya dzeuori vainosunga vari kuburiswa muusungwa pasina zvavaitwa. Vaimbo vegurukota muhurumende yava Robert Mugabe vabota muZembi vanoti pane vanhu vemuzano PF vakavaisira muchetura. Nengo dzeDemocratic Party dziri mudare reSenate nhasi dzichange dzichiratidza kuti sei dziri kuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakatyora bumbiro remutemo wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyamwe na Chris Gande.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ka 23 zibandlela 2020 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Abe commission ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe anti-corruption commission basola ukukhululwa kwabantu ababe bebabophile.
Kundlakela lolu oluqale izono ntambama izalwane zakwele South Africa zitshaya phansi ngentonga zifiki.
Sekuqhamuke udlakela phakathi kwezalwane zamanye amazwe lezakwele South Africa elokitshini le Diepsloot eJohannesburg khona le eSouth Africa. Kuqhubekela phambili ukuthoniswa kukamongameli Donald Trump edalele Senate lapho ayetheswa khona amacala amabili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abe commission lebona ngezenkohlakalo eZimbabwe anti-corruption commission bathi sebediniwe ngokubothwa kwabantu ababothwa besetheswa umlando wokuphatheka kumkhuba omubi wenkohlakalo kodwa mahle bakhululwe khonapho khonapho sokubizwa ngabaningi ukuthi catch and release ngesilungu ikakhulu nxa kuthe kwabotshwa abantu abalezikhundla eziphezulu kumbe abalemali. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugceleyo eseHarare.
Abenhlanganiso yebona ngelungelo loluntu eTransparency International Zimbabwe namhlanje bethule impumela yophenyo oluveza ukuba abesifazana yiba besilinganiso esikhulu esikhahlanyezwa emkhubeni wenkohlakalo owenzakala kunhlangothi ezijene zempilo. Ekhuluma emkhosini wokwethulwa kwempumelo yalolu phenyo, umgcinisihlalo wekomishini ebona ngezenkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission, Isaac uNkosikazi Lois Mathanda Moyo, uveze ukuba ikomishini yakhe isikhathele ngokuboshwa kwabantu abahle bakhululwe ngesiphangiphangi.
Nizwile kukhulunywa ngokubotshwa abantu ukuthi bayabotshwa bechiwe, kodwa ngizithembisa ukuthi siyasebenza ukuthi sifuna ukuthi labo ababotshwayo bathonisiswe baze bagwetshwe.
UMathanda uqhubeka echasisa ngasebekwenzile njengekomishini emizameni yabo yokulwisana lenkohlakalo.
Sesiswela indawo yokufakela impahla eyantshontshwa ngabantu. Sesamisa lama-bank accounts ukuthi engangeni imali. Sisayenza ukuthi kube lomthetho osivumela ukuthi kube lula ukwenza lokhu. Umthetho wethu uthi i-National Prosecuting Authority yiyo ethatha lezi ndaba. Sifuna ukuncedisana le-ofisi ka-Attorney General ukuthi silungisise lokhu.
Uthe ugwalo lolu ngempela luveza umqotho okugoqela imali eningi etshontshelwa uhulumende. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi imithetho iqiniswe yokujezisa lezi zigangi.
Ugwalo lolu lusitshengisa ukuba sesizamile ukuthola imali yemithelo ngokuvala ukuntshontshwa kwemali. Luyatsho njalo lolu gwalo ukuthi kusamele senze okuningi ukuze sithole imali entshontshwayo.
Ugwalo lolu luveze ukuba eZimbabwe lilahlekelwa imali eningi entshontshwa ngabantu engaba ngama-billion phose amabili, 1.8 billion ephuma elizweni minyaka yonke. Amapholisa lawo abikwa ekhokhela emkhubeni lo okwenkohlakalo elandelwa ngabe ofisi yokubhalisa ingwalo zokuhambisa zama-passport endwendweni zokudinga amafutha ezimota lasemsebenzini lapho abantu abaqhatha abantu befuna imali zokungenisa abantu emsebenzini. Abantu abake baba kuhulumende asebeboshelwe inkohlakalo bagoqela owake waba ngumsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mpoko, abake baba ngabaphathi ntambo bakahulumende unkosikazi Priska Mfumira loMnumzana Ignatius Chombo, kodwa lanamhla lokhu akulakujeziswa asabetshelwa kwenziwa. Ingcwethi zithi kunzima ukulwisa inkohlakalo elizweni ngoba abezombusazwe besebenzisa ikomishini yeZAC ukulwa izimpi zabo zokuxabana ebandleni elibusayo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Kuqhamuke udlakela phakathi kwezizalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa elokishini le-Diepsloot eSouth eJohannesburg kwele South Africa ngemva kokubulawa kwepholisa elibikwa libulewe isizalwane seZimbabwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kudlakela lolu oluqale izolo ntambama, izalwane zakwele South Africa zitshaya phansi ngentonga zisithi abakwamanye amazwe ikakhulu abaselizweni ngokungekho emthethweni ngabaphume baphele kuleli lokishi. Omunye okhokhela izakhamuza leli lokishi igama lakhe elingavezwanga ukubika kucaca ukuthi bafunani.
Abantu bethu bayabulawa ngabantu bokuza laba. Sifuna ukuthunyelwa amabutho lamaphoyisa babuthwe bonke. Bahamba.
Just leave us in peace. You are not safe like this.
Izidalada zonke kule lokishi bezivaliwe ngamatshe, ingcekeza, lamathaya abaselwe umlilo. Iningi labantwana kabahambanga esikolo kanye leningi labasebenzayo njengoba imota, amabhasi lemichova obekuzama ukungena kulindawo bekujikijelwa ngamatshe. Ngolwesihlanu kujujula ipholisa lafa ngesikhathi amapholisa agijimisa izigebenga ebezidingwa ngecala lokubulala. Esinye salezo zigebenga ezibanjiweyo sekuvele ukuthi isizalwane seZimbabwe. Izalwane zakwele South Africa zithi phezu kwaleli polisa kubulewe futhi ezinye izakhamizi ezimbili lakho abathi kwenziwe ngabakwamanye amazwe. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mehluli Ncube ohlala eDiepsloot uthi loba bekungakahlaselwa umuntu okwamanje abanasiqinisekiso sokuthi lolu dlakela luzaphetha ngani.
Kekhona now South Africans balwa labantu abangaphandle bethi bafuna nje umuntu ongelawo amaphepha. Sebezezela bona umsebenzi wamaphoyisa wewomafesi. Kukhanya ngathi usaqhubekela phambili ngoba ne-helicopter naye lapha indiza emoyeni. Imoli ivaliwe ngale ngase-Diepsloot.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi kulusizi ukuthi ihlekana lezalwane zeZimbabwe elikhethe ukuba izigangi lingcolisa igama lakhe wonke umuntu.
Siyakugxeka lokho njalo sidlulisa amazwi enduduzo kumuli yepholisa leli elibuliweyo, njalo sibiza izalwane zaseZimbabwe ukuthi kumele sekele udlame lolumele sekele ukuganga lokho okwenzakalayo. Njalo sifisa ukusebenzisana lamapholisa eSouth Africa ukuthi siqede ubugebengu lobu obukhona emphakathini walapho esihlala khona.
Imizamo yokuthola ukuphawula kwamapholisa lobahulumende ibingakaphumeleli, kodwa kumongameli Cyril Ramaphosa ngeviki ephelileyo utshele umkhokheli kahulumende we-Ethiopia uMnumzana Abiy Ahmed ukuthi uhulumende wakhe uzasebenza gadalala ukuqeda udlakela olubhekiswe kwabakwamanye amazwe. Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa, nguBenedict Nhlapho.
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhasi kulinjengokudla mayibaba abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyakubanika ibambile umoya wabo. Indlala inkulu sibili, siyakubona nje emathawini inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Kuqhubekela phambili ukuthoniswa kukamongameli Donald Trump edalele Senate lapho etheswa khona icala lokuthi wayefuna ukusebenzisa ilizwe le-Ukraine ukwenzela ukungcolisa igama likamnumzana Joe Biden omunye wabancintisa kukhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Democrats.
kukhetho lokudinga umongameli. UHunter Biden umtaka Joe Biden wetheswa icala lenkohlakalo. Abamela ibandla lama Republicans bavimbe ngendlela zonke ukuthi kungabi lobufakazi ekuthoniseni icala leli. Ababona kwenzakalayo abagoqela umnumzana Jerry Twala Jackson ingcwethi kwezombusazwe bathi ababoni abakumandla lama Republicans bevuma ukuthi kube lobufakazi. Abantu abanjengo John Bolton wayekuhlangothi lwezomvikela kuhulumende ka Trump. Ake sizwe uThwala ekhuluma ngodaba lolu.
Lokhu mbona beyibalabalisa lapha sikhangela nje uyaqhubeka futhi namhlanje. Kodwa sike sinazelele futhi ukuthi abantu beqembu likamnumzana uTrump iba ngathi baningi lapha ePhalamende, so kuzoba nzima mhlawumbe impela ukuthi i-impeachment yabo ifike ezingeni lokuthi isuse uMr. Trump esikhundleni sokubusa. Ngakho ngibona ngathi kayisizi kangako.
Nxa ukhangele kodwa ukuphikisana kwabo khona ngale-ke edale le-Senate ungathini ngakho?
Akusiko ukuphikisana phela engingathi kule transparency ngolimi lukaQueen, ngoba ngibona ngathi impikiswano yabo abaningi bakhona nje bayesaba ukuphikisa befaka iqiniso mpela abalaziyo, kodwa bathi phecelezi besenzela ukuthi bangabonakali ngathi ngabantu asebefucela mnumzana uTrump ngaphansi kwebhasi ngoba bekuqembulisi.
Siyabona ukuthi-ke abakubandla lama-Republicans bayala ukuthi kube labafakazi, kambe kuyini okwenza ukuthi benze njani?
Lokho kusoba lokuthi nxa ungathi umuntu olobufakazi kabangavunyelwa ukuze efakazi, kukhona okufihlwayo. Zikhona izinto ezimbi impela okusoba lokuthi umnumzana uTrump wazenza, kodwa-ke ukuze avikele, ukuze bamvikele, yikho bevala ukuthi abafakazi laba baze bazeletha ubufakazi babo.
Bazamvikela kuze kuthini?
Lapho asazi ukuthi indlulo kuxaxa kuziyowelatho, kodwa ngibona ngathi kwinto engalunganga kakhulu, ngoba nxa usuka usiba le mfihlo kutho ukuthi kukhona okubi okufihla, ngoba ngabe yinto enhle akule sizathu sokuthi ifihlo yinto enhle, kutho ukuthi bazimisele ngokugangathize abakwenzayo.
Ye, nxa ukuthi ama-Democrats ngelokuphuma kuhle kudaba lolu ngabasoze bedliwe yini kukhetho luzayo?
Kusangenzeka ukuthi badliwe, ngoba sekubonakala ukuthi sisebenza isandla sendwangu ngapha emuva lapho sesingaboni khona imisebenzi yabo abayenzayo. Njalo lokhu kuyenza kuyabe sekubonisa sobala ukuthi udaba lokhetho kalusizi kangako, ngoba kukhona kusuka kuvele bekuhlelile bona ukhetho nje besekusiba nje ngumcimbi wokuvala abantu amehlo.
Alo-ke ngumnumzana Jerry Twala Jackson, ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 esedolobheni le-Dallas e-Texas khonapha kwele Melika. Ku-Live Talk lamhla kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela indlela abesifazane abaphila ngayo phakathi kobunzima bokunakala kwesimo somnotho welizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakaya esigabeni esilandelayo esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsekeli kamongameli wele Melika umnumzana Mike Pence ufike lamhlanje kwele Israel ukuyangena kumbuthano omkhulu wokukhumbula abalahlekelwa umphefumulo ekubulaweni kwabantu abanengi besijuda ngakobele Germany. Umongameli Donald Trump wele Melika wethule umbiko wokusola inkampani elungisa indizamtshina eBoeing ngokulungisa indizamtshina yohlobo lwe-737 Max eqhubeka isiba yingozi. Udubo lwentethe kwele Kenya lubikwa lusasetshelwa ukuba lungachithekela lasemazweni angomakhelwane lugcine soluhlasela umhlubulo wonke. Lezi ntethe zibikwa zivela kwele Ethiopia laseSomalia, njalo inani lazo likhangelelwe ukwengeza lapho kusiyafika uNhlangula. Umbiko kamkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ubukhangelelwe ngabalandeli bakhe abaningi uze wethulwa ngomvulo ngemva kokumiswa ngamapholisa kuviki edluleyo. Kambe lumbiko ungaba uphethe uphe abantu ithemba ledlabuzane lokukhangelela elakusasa elihle na. Uchamisa uphathe okuningi uphathelane lezombusazo welizwe kodwa okumqoka ukuthi uthi lumnyaka ngokungena ezitaladeni kutshengiselwa. La ngamazwi aseyinhlala yenza yebandla leli lanxa lisakhokhelwa ngumuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai. Ukuhlazi yalolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Mbuso Fuzwayo olilunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu esigabeni seMandebeleni ebheju likaZulu endawonye lesikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo uMnumzana Swizani Chirohotsa onguye osungula lingxoxo.
Angami vele uhulumende kaMnangagwa ubengafuni uhulumende ukuthi vele kuxoxiswane lezakhamizi zeHarare. Ngoba phela sokule pressure esisuka ngaphandle kwelizwe ukuthi kanti i-MDC seyabhanwa yini, i-pressure esiyenza ngani angani bayaqedisa kanti bayakhulula isike yakhe bezibophile. Kodwa kusiya ngabo vele-ke bengafuni ukuthi bemnike imvumo ukuthi akhulume yabantu. So mbona lokhu kubangelwa yikuthi so usuke kwabasobala kwamanye amazwi ukuthi uhulumeni kamnanga kwabele ngani kulolunya ebantwini.
Ye, ngize kuwe Mnumzana Fuzwayo, kukhona yini ongakutsho ikakhulu sikhangele ukubana ngamazwi kade thiwa wona azapha idlabuzana abantu njalo atshengise ukuthi bandla lizabe libheke ngaphi phambilini?
Hayi, ngibona ngathi uMnumzana uChamisa engabe ekhulumile labantu kodwa kakukho esingathi kuyabambeka sikuthi ukuthi hayi kathesi uthe eqeda ukukhuluma labantu kwaba njengotitha wenjuva. Kanti yabona ukuthi thina besikhangelela ukuthini uzathi ngakhuluma sibona abantu ukuthi hayi sokungena ezitridini ngoba sebekhulumile njalo nje bayalisana namapholisa ukuthi ufuna ukukhuluma kodwa angiboni ukuthi ukukhuluma kusadala umahluko. Osokudingakala ukuthi bantu beZimbabwe sesidubekile ohulumende siyakhuluma laye kasilaleli lokhu yikho sesikwenza. Ngibona ngazathi kongani kuyasilela khonokho ukuthi kaningi silwela ukuthi sifuna ukukhuluma labantu. Kasitshela ukuthi sifuna ukuthini sithi bantu kasiphakameni sizikhulule kulobu bunzima. Ngibona ngathi kokusilelayo khonokho.
Nantu daba Mnumzana Chirohotsa, ungathini wena ngamazwi kaMnumzana Fuzwayo?
Ngibona engamazwi amahle kakhulu. Ungananzelela kuma WhatsApp group, unanzelele kubo Facebook nakubo Twitter, vele ezingi zonke lezi ezisekulenzini uzananzelela ukuthi abantu abaningi babiza insuba bathi section. Kodwa phela uyananzelela ukuthi ukhokheli be-MDC kuthatha esiyi-DS kiwa bottom up approach. So izenye yabo ekuseni kuhle ngazi vela phansi ngoba kwesinye isikhathi uzathi uyinkokheli uthi let me do some action uthi wena uyangena esidini ubone vele kungela bantu ngemva kwakho. Kodwa ipressure yokuthi abantu bengene esidini nxa ivela ku-followership ibalandele alokho kulungile kakhulu. So ngibona amazwi kaMnumzane uFuzwayo engamazwi amahle ngamazwi okuthi lami ngadana laye uMongameli uChamisa singanathi iye sixoxisane ngakho.
Ye Mnumzana Fuzwayo, wena kodwa uthe kungani isikhathi sokukhuluma sesedlule sokungesokwenza, uthini wena manje ngamazwi wena lana?
Amazwi engabe mahle engokuthi hayi ngokutengiselwa ngokuthula nje. Kodwa mina ngibona ngazathi ungakhangela utitha wenjube nabantwana besikolo kabazange balwela ukuthi bekwenza umhlangano ukuthi be-announce ukuthini bazayethula isithombe sikamongameli nokwethula ifulegi bengene ethareni. Bakwenzile babe bengene ethareni. So mina ngicabanga ukuthi yena kathesi through his structures he should have been mobilizing abantu ukuthi no, in your communities on this particular day akula muntu osuka ku-area yakhe, wonke umuntu toyitoya engathi esendaweni yakhe. Because ukuthi wena kuthiwa uqeda inyanga yonke usuka lamapholisa usithi kwakhona ngifuna ukuthi nimvumele ngenza i-state of the nation address. I-state of the nation address yakho ingokuthi yala abantu ukuthi kwakhona ngumntu wakho kutoyitoya. Loko ya kwanza ukuthi through your next executive through your party structures kwehle ukuhlumeni singamethusanga ebona kuphela abantu sebenjani sebesethareni eqalisa ukuphaphatheka manje jiko thina sikhuluma kakhulu senzeka lutshwane
mnumzana Tiroza uthini wena ngalokho
okwenzuke kuhle koduza nandlela mfowethu ukuthi asizange sikhulume lokhu zemaphephandaba ngendaba yenjuke ngoba besingafuni ukuthi laba abasekeli bezani bethole ithuba elokuhlambaza beqambela abantwana amanga phela kulakho ukuthi-ke ngabona ukuthi i-MDC iyakuncoma khonokho okwenza abantwana bese besithi into le ibi-politically motivated kanti-ke thina vele sifuna ukuthi abantwana belungiselwe la matitsha la alungiselwe soza nanjelela ukuthi azange si-issue statement isenzela ukuthi bengasoli abantu ozananzelela futhi ukuthi phela abantwana kabakho ku-majority age.
Lo-ke ngumnumzana Swithani Tiroza sikhulumele isebandla le-MDC koBulawayo obexoxa endawonye lomnumzana Mbuso Ofuzwayo olilunga lenhlanganiso elula ilungelo likaZulu esigabeni seMandebeleni eBheju likaZulu.
Le History 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Uhulumende encedisana lenhlanganiso ezizimeleyo obikwa elungiselela ukukhupha amanzi asezindlini zemuli ezedlula ikhulu ezathinteka ngemva kokuna kwezulu lesikhukhula eladala umonakalo omkhulu eWange ngomgqibelo odluleyo. Usomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda usanda kwethula lapho okugcinwe ezinye zalezi muli eGuest House yeWange Colliery Company. Abanye bahlaliswe eCinderella. Iningi lalezi muli livela kuward 9 eLwendulu. Njalo uKhansila Fani Chirwa walendawo uchasele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Lapho manje kuza kuya ngomumo wezulu leli because izulu leli azange silibone lisina the way elinye ngayo this year. Even the previous flood ebengekho as serious as this year. So ukuthi ngithi ngifake i-specific time okwakathesi angisoze ngiyelise until and unless ngakhuluma labo-health officer as well as i-village office ukuthi sibone ukuthi i-cleaning yani yama-drain ama-blockages lana ade khona. So right in some kitchen game, but at the moment work is still underway. The cleaner is I'm gonna keep my blockages now.
Labo ke abaseleyo ewadini yakho.
Laba abaseleyo abalamanzi ezindlini zabo, amanzi azangangeni. Wonke abangenelwe ngamanzi ezindlini bakhithiwe bayafakwa kwezinye indawo. And then labo abaseleyo kwenziwe umsebenzi wokuthi kuklinwe indawo yakhona ukwenzela ukuthi izulu lingaphenduka lingatholakali lingena endlini laphana.
Kuyini okukhona kathesi ezindlini zalaba abahlezi kuguest lodge?
Hayi, akuzange kudilike ngamanzi kuphela ebengenile. So amanzi lana bakwanisile ukuthi bawakhiphele phandle be-dry izindlini ziyana, but since angisaboni imbheda ingangenwa ngamanzi iyathatha isikhathi eside kulama-floors ukuthi amanzi lana aphume. So bebelokhu bechaya izinto leziyana.
Abesabeli ukutshontshelwa nga impahla zabo zisegcekeni?
Hayi, ama-chances zokutshontshelwa they are very slim. Because bebethola futhi uncedo ukuthi bethwale izinto leziyana bezifaka e-guest house lapho abakhona zizama ungani bazidraya phandle on the lawn.
Selike la khulumisana yini lo hulumende lezinye isiphatha amandla zakhe ngalolu daba njalo bathembisana.
Civil protection unit eke yafika bakhangela khangela bebe promise sibili ukuthi bazayahlala phansi and then and there was some counselor they are controlled from Harare but labo they sent word out to the people ukuthi whoever ama wishes abafanisayo at the moment bebe lokhe bengenela benceda abantu sisamelele.
Lo ke ngukansela Fani Jirwa ka ward 9 eLwendulu kumbe number 1 eWange ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 ekhona le eWange. Kwezemidlalo iqembu leHighlanders selithole imvunulo eyokugqoka nxa lizilolonga evele kubasekeli balo abahlala kweLebhilitwane. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iziphathamandla zeqembu leHighlanders ezivaliswa umsekeli kamgcini sihlalo uModern Ngwenya, uCEO weqembu uNhlanhla Bahlangeni Dube kanye lesikhulumeli seqembu uRonald Moyo yibo abayemukele impahla lezi ezivele phesheya kolwandle namhla ekuseni. Umsakazi wolodumo njalo engumsekeli weqembu leHighlanders omkhulu uEzra Chisa Sibanda nguye obemele abalandeli beqembu leHighlanders abahlala kweLebhilitani njalo uthe unqobile Nkomo udlale indima enkulu ekudingweni kwempahla ezokuphathisa iqembu ngemva kokuzwa izikhalazo zenkokheli yeqembu. Isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla Bahlangeni Dube uthe basamukela ngezandla ezivulekileyo isipho lesi esivela kubalandeli beqembu.
Abantu bangakhangeli kakhulu ukuthi nxa sifuqana sifuqanela ukuthi senze ngcono babe sebekubona ngani mhlawumbe liqembu elilwayo hatshi yikuthi izifiso zethu ngoba siyachisekana yikuthi izinto zenziwe ngendlela esifuthisayo sonke. Ikancane kancane sikhuthazana sifuqana esifuqanela ebuhleni kuyaphumelela. Lokhu kakwenziwa ngumuntu ozondiqemba, kwenziwa ngumuntu ozondubani, kwenziwa ngumuntu olithakazelele iqembu lakhe. So siyakubonga kakhulu kasi.
Umsekeli kamgcini sihlalo weqembu leHighlanders uModern Ngwenya ukhuthaze abanye abalandeli beqembu leli ukuba labo baliphathise hatshi ukuba bechothoza kuphela.
Isifiso sami sokuthi bama-supporters ayilindayo labo kabalethe phelezi esizifunayo kangaka kulokuthi belonke beyisola ku-social media. Lokhu kuyasikhuthaza okwenziwa ngudawini ukuthi umuntu wonke oyithanda ibhoso ungakhulumi kuphela. Ukuthanda ibhoso kutshengiswa ngokwenza okuhle njengalokho kwenziwe umdawini.
Abalandeli beqembu leHighlanders abangaphetsheya kolwandle yibo akade bebhadala iholo lomceceshi uHendrika Spira de Jong nyakenye. Labo abahlala elizweni laseSouth Africa sebaqala uhlelo lokubuthanisa imali yokuphathisa leli qembu abayitshaya nyanga zonke njalo lolu hlelo lukhokhelwa ngoye ngumdlali weqembu leHighlanders uAlexander Masebo. Iqembu leHighlanders eliqalile amalungiselelo alo alo nyaka njalo abasekeli bakamceceshi waleli qembu uMark Harrison abathi uMandla Mpofu kanye nobekuthemba Ndlovu yibo abasagijimisa abafana ngoba uHarrison oyisizalwane sekweleNgilandi engakatholi imvumo yokuba asebenze kweleZimbabwe. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ngakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebisilazo lamhlanje. Abe commission ebona ngezenkohlakalo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission bathi sebediniwe ngokubutshwa kwamantu baphinde bakhululwe khonapho khonapho. Sekuqhamuke udlakela phakathi kwezivalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa elukitshini le Deep Sploot eJohannesburg kwele South Africa. kuqhubekela phambili ukuthoniswa kamongameli Donald Trump edale le-Senate. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Nisitha simaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo-6:30 lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.